manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetshela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vatereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wesvondo chivabvu 5/2024 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvo zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi voendeswa kumatare nemutemo unozikanwa neri madunirirwa wekuti Patriotic Act. Panyaya yekutenga mafuta edzimotokari nemari yemazig vamwe vanoti vanotenda vaona Sir Thomas. Tichakupai zvabuda mitambo yekaso Premier Soccer League yatambwa nhasi. Gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi nevamwe vekubazi rezvemitemo Vaendeswa kumatare neve Veritas nevamwe vatori venhau vaviri vachinzi vakadzika mutemo usingaenderane nebumbiro remitemo unozikanwa neremadunirirwa nevamwe sekuti Patriotic Act. Dare reparamende rakatambira mutemo uyu uchivandudza zvimwe zvikamu zvecriminal codification act kuti vanhu vanenge vachifungidzirwa kuti vanenge vashanda kudaidzira kuti Zimbabwe ipuwe zvirango vatongerwe rufu kana kurangwa zvakaomarara. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Yeah, I think nyaya yanga yave yatingati long overdue because mutemo wakaiswa nehurumende uyo wavanoti Patriotic bill kauti amendment to the criminal law codification uno chikora kodzero dzakati kuti dziri mubumbiro remutemo
ndee dzipidzi
uyu mutemo uri kunzi uri kuchikora yatingati freedom of expression uno chikora mutemo uno protect yatingati freedom of association and uyezve mutemo uyu uri kupa atingati mapenalties anoita kunge asiri kunyatsokuoneka kuti anomira sei pachirungu yatingati vague. Zimbabwe inyika inotevedzera yatingati rule of law and rule of law yacho inotaura kuti kana pachidzikwa mutemo unofanirwa kuwakajeka zvekuti nyangwe chero zvakewo nangwe munhu asingaziwo zvemutemo apa kuziva kuti auswera mutemo upi apa zviri kutaurwa mukesi iyi ndezvekuti uyu mutemo uyu hausi kunyatsokuonekwa kuti wakamira sei and uyezve mapenalties acho haasi kunyatsokuoneka kuti ari kumbofamba sei uyezve anobridge yatingati mafundamental basic tenets of what constitutes pachirungu a criminal act zvichidzika zvikara kuti kana pachinzi munhu ari kupara mhosva pafanwa pane yatingati pachirungu the mental element yekuti munhu afanwa achida kupara mhosva and the physical element yatingati the mens actus reus saka izvi mu kesi iyi zviri kunzi hazvisi kunyatsokubuda pachena kuti zvimwe zvinhu zviri kupomerwa zvokuti munhu anzi aita zvingave zvichiconstituta atingati mhosva in terms of how we look at the offense iri kutaura panapa.
Vamwe vari muhurumende vari kuti ivo zvekutongera vanhu rufu zviri kutaurwawo mumapepa aya hazvina kukodzera kuti zviendeswe pari zvino nekuti iyi yatove nyaya iri ku taurwa nezvayo kuti mutemo wekutongera vanhu rufu ubviswe.
Handiona senge zvisina kuti twasa because dai hurumende yanga ichiziva kuti kutongerwa kwerufu inyaya iri kuda kuti ibviswe mumutemo yedu dai vasina bofera vaidzika mumutemo uyu we patriotic chamuti patriotic act.
Va Kennedy Masie igweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vachitaura vari kuTexas taedzawo kubata gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Muchuchisi mukuru wehurumende amai Virginia Mabhiza vanti vanga vasati vapiwa mapepa aya vakati tigovabata mangwana kuti tinzwe divi ravo pakuendeswa kumatare nezvemutemo weCriminal Law Codification Reform Act Section 22A. Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ razivisa kuti varairidzi vari pasi paro havasi kuzoenda kumabasa panovhurwa zvikoro nemusi wechipiri nekuti varairidzi havana mari yekufambisa. Tichakupai nyaya iyi pamberi apo regai timbokupai iko zvino nyaya yekuti vanhu vakawanda munyika vanoti vanotenda maruva vadya chakata pakuti vanokwanisa here kutenga mafuta ekufambisa dzimotokari nemari yemunyika yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG. Izvi zvinotevera kuburitswa semazuva ose kwemari yekuti vanhu vakwanise kutenga mafuta ekufambisa dzimotokari nemari yemunyika yeZimbabwe Gold neZera. Asi vamwe vanoti hapana chekupemberera nekuti Zera yagara ichiburitsa mutengo nemadhora emunyika asi pasina kana garaji rimwe chete rinotambira mari yemunyika yacho. Asi governor weRBZ vaJohn Mushayavanhu vanoti vange vachiedza kutaura nevaridzi vemagaraji kuti vanhu vakwanise kutenga mafuta ekufambisa dzimotokari nemari yemazig. Mukuzeya nyaya iyi tabata chipangamazano cheRBZ vaPersistence Gwanyanya.
Ndozvandaitaura zviyani chiti hapana changa chirambidza mafuta ezimotokari kuti atengeswe nemaziki. Saka zvangaitwa nezera ndezvekungozivisa nyika kuti mafuta anokwanisa kutengeswa nemari yeziki. Vakapa zvemutengo wemari yeziki inogona kutenga mafuta ezimotokari.
Izvi zvinorevei vaGwanyanya?
Zvinotaura chete kuti chasara ndechekungoti pave neuwandu hwezvinoshandiswa zvigi iroro kuti ritsvagiwe zvakanyanyisisa munyika kunyanyanyanya zvakanangana pahurumende. Saka hurumende yakatotaura iyo ikati mitero kutanga pamwedzi uno watiri kuinda wachikumi mitero yemaincome tax yemaqpds zvikamu makumi mashanu kudzamuzana change zvichibhadharwa nemari yeziki. Zvorevei? Zvoreva kuti nyange usingadi uchida uchatoritsvaga zvekuti ubhadhare mitero. Saka kungobatira vanhu kuti kwatiri kuenda uku ziki richatsvagwa. Saka vanoda kutengesa mafuta edzimotokari houno mutengo wemafuta edzimotokari ndipazoti tanga tisingazivi mutengo nekuti ukatadza kunge watengesa kuti uwane ziki chotevera chii? Chotevera kuti maisa wanga wachimhanyira kutsvaga uchaenda unomatengesa kuti uwane ziki. Asi kana unotengesa hapana anoziva mutengo wauchatengesa nawo nekuti varidzi vanenge vakabata ziki ndivo vanenge vamadzimama.
Chipangamazano cheRBZ vaPersistence Gwanyanya vachitaura pari parunare muHarare. Tabatawo imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvare Chenai Moyo mutambasere kuti tinzwewo divi ravo.
Takatarisa noti zvaitwa nezera hongu vanyora kuti price yefuel nezigi inenge iri mari asi hatisati tanatsobata kuti zvefuel here vanotengesa fuel yacho ndo vakange vachitivo vari kuda kutengesa fuel ne vachishandisa zigi. Zvakadaro mushure mekunge maitika zvaitika saizvozvo tichange takatarisa nenguva yekuti dzichatanga kushayiwa fuel kana kuti price yefuel kana iri kuchajwa nezigi ichakwira. Izvi zvinoitwa nemhaka yekuti kuti vanotengesa fuel vatenge fuel yachona vanotoshandisa ma US dollars nekuti ZIG haisi mari inoshandisika kunze kwenyika haisi mari inonzwisisika ningadaro kunze kwenyika so hongu vadaira zviri kutaurwa nevanhu kuti tigamuchire maZIG tangai maita kuti fuel ikwanisike kutengeswa neZIG
asi kahurumende iri kuti mari yacho yakatsigirwa negoridhe neimwe mari yavari kuti iri mudura reReserve Bank of Zimbabwe
hongu vangadaro zvavo asi nyika yeZimbabwe takatarisana kunyanya nenyaya dzematongerwo eupfumi ndezvekuti vanhu havana kuvindika hatina vindiso yacho yekuti zveshuwa mari iyi yakatsigirwa negold zveshuwa mari iyi yakatsigirwa nemareserves tinorangarira pakaenda kunoona mareserves vamunangagwa vakatarisa takaudzwa kunzi mumareserves mune 1.1 tons asi iko zvino tiri kuudzwa kuti kune 2.5 tons idzimwe mamwe matana hapana anoziva kuti akabva kupi uye kuti ari kuchengeterwa kupi zvakare mareserves aya hatisi kuziva kuti nemhaka yekuti nyika yedu takatarisa maimports nemaexports pari zvino muakaunti medu titori nenegative balance hatina mari yakakwana yekuti titenge zvatinofanira kunge tichitenga zvakaita sekuti chikafu magrains zvinofanira kunge zvichitengwa nehurumende so kana tichiti isusu hatisisina mari asi pamusoro pacho tichiudzwa kuti tinawo mareserves akatsigira ZIG zvakare mareserves akatsigira ZIG
saka Zimbabwe ingada mari kuti zvainoda kuita zvinyatsokwane zvakanaka
kunyange tati hongu magold yacho iripo mari yacho iripo takaudzwa isusu kuti is 285 million US dollars takaudzwa zvakare navamuchaya vanhu kuti ivo vachaprinta maZIG anoenderana ne 80 million US dollars asi takatarisana neZimbabwe Zimbabwe inyika inotoda mari inosvika 10 billion US dollars
nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvare Chennai mutambasere vachitaura vari parunare kuBritain rimwe sangano revairairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ razivisa kuti varairidzi vari pasiparo havasi kuzoenda kumabasa panovhurwa zvikoro nemusi wechipiri nekuti havana mari yekufambisa asi mumwe mukuru mubazi rezvevashandi audza Studio 7 kuti nhaurirano dziri kuenderera mberi nemamwe masangano evashandi pasi pemubatanidzwa weNational Joint Negotiating Council kana kuti NJNC uye vari kutiwo atuza haipinde mumusangano yeNJNC iyi nyaya veAtuz vari kutivo iyo NJNC yacho haisi pamutemo uye nyaya iyi itori kumatare mukuzeya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru weAtuz vaRobson Chere
takaita musangano yakati vandisi kurisa maererano nenyaya yemuhoro tikaona zvakakodzera kuti pari kuvhurwa inokotoro iri kuvhurwa kusvira mangwana tisadzokere kumabasa nenyaya yekuti mihoro yedu mishoma hatikwanise pari zvino kunyange pakauya mihoro mari yese yakatopera hatikwanise kunge tichidzokera kumabasa mari yekutoendesa kumabasa kwachoni uyezve mari yekunge tichanobhadharira vana vedu kuzvikoro ukoko itoripo saka takanyorera hurumende kuti inge ichiwedzera varairidzi iyo mari inokwanisa kuita 1,250 zvichienderana nemakwiriro aita zvino nekuwedzerwa kwakaita mitero
iko zvino varairidzi vari kutambiriswa mari tichitarisa madhora ekuamerica neiyo itsva iyi yemaZIG
varairidzi tikatarisa mari yemadhora ekuamerica yavari kutambiswa pari zvinozvi inosvika iyo matinoti 300 dollars totarisa mari iriko iko zvinozvi yemaZIG haisati yakutozikanwa kunzi inosvika pamari yakati uye mari iyoyo zvekare isu takati hatikwanisi kuti tishandise nekuti mari iyoyo haisi kutokwanisa kunge ichitenga zvimwe zvinhu zvinofanira kunge zvichikwanisa kuzvitengwa saka mari iyi haisi kukwanisa kunge ichishanda tiri kuti isu varairidzi vakakwanisa kunge vachipiwa mari yekuamerica inova mari iri kushanda kwese kunenge kuchida kutengwa uye kuchida kushandiswa mari inosvika pa1,260 taierenga maerano nekuti munhu anoda mushandi angade mari nemhuri kuti inge ichirarama inge ichienda kuzvikoro ndo mari yatakatinokwanisa kunge ichitambiriswa.
Muri kushandawo nemamwe masangano here apa kana kuti ndimi yenyu mafunga kuita fungira mumwoyo rwendo rwembo?
Danho iri takaritora seamoga metodrotia zvimeno Zimbabwe mushure bekunge tatosangana nemamwe masangano zvekare pamubatanidzo wavo watinoti wefozeo.
Munyori mukuru weatus varobson chere vachitaura vari parunare muharare. Tichiri panyaya iyi tabatawo munyori mukuru werimwe sangano revarairidzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA vagoodwill Taderera.
Musangano weNGNC ndo watinonyanya kutemba nawo zvizhinji kunyange tichiziva zvedu kuti pamutemo hurumende haisi kutiitira zvakanaka nekuti sinoda yatinoti collective bargaining council. Saka musangano weNGNC ndo uripo pari zvino mukutaurirana. Saka seZimbabwe Teachers Association tiri bandiko yatinoti FEUZ, Federation of Educators Unions in Zimbabwe, iyo inova zvakare iri pasi peZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, inova ndiyo inoenda kunogara pasi nehurumende vachikurukura nyaya dzemihoro. Saka ndo yatakamirira kuti pindwewo kuti pari zvino zvave papi. Asi isu semusangano weZimta takatonyora zvinyinyito zvedu zvinoratidza kuti aiwa nguva yareba tichigadzirisiraiwo nyaya dzemihoro.
SeZimta muri kufunga kuti pangawedzerwe mari yakawanda zvakadii ingakwandire varairidzi?
Isusu tiri kumhanya ne840. Pari zvino hurumende yakatipa mari yatingatiyo iri paaround 300-320. Saka isu tageti yedu kunyange tichiziva zvedu kuti mari yatinokodzera iri pamusoro pechiuru kana kuti 1,300-400, asi zvatakaendesa pamashure apo taida 840 havasati vatasvika ipapo. Saka tiri kuti hatingotenderamba tichitaura nezve 1,300-1,500 iwo vasati vagona kusvipa yatakambo vaka pamapepa kana kuti magwaro edu pamashiya.
Munyori mukuru werimwe sangano revarairidzi reZimta vagoodwill Taderera vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kenya yazivisa nhasi kuti uwandu hwevanhu vafa nekuda kwemafashamu emvura kubva mwedzi wapera wasvika pamazana maviri nemakumi maviri nemasere. Mvura iyi ichiri kunaya uye iri kupwanyawo madhamu zvawedzera dambudziko remafashamu. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum chatinopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Ndino kugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro navashingirai Roderick Jairos Nyandare, umwe wevatungamiriri vesangano remagweta re I Didn't Do It kana kuti IDDI kana kuti ED, iro rinobatsira pachena vasungwa kuti vasatongerwe mhosva dzavasina kupara. VaNyandare vakatanga zvakare rimwe sangano ravo rinonzi CAPDM Group. Ngatinzwei vachitsanangura.
We focus a lot on vanenge vatosungwa and we take them up to my appeals. Zvinonzi maappeals tinenge takuenda against the sentence, the conviction and sentence. Kuti kuti aiwa humbo hwakatiwa apa haufambira nekuti nekusungwa kwaita munhu. Saka munhu ari kuti haana kuzviita and then ndo project yacho yatinenge tichiita and this project is to help those vanenge vasina mari yacho kuti vazochi vazobhadhara my legal fees and everything like that to afford justice for those who also do not have my finances.
Vanu vanenge vachida kuti vabatsirike vanozvifambisa sei kuti vagone kupindawo muchirongwa chakadai.
Tinoshandirana neprison tinoshandirana nemaprison kazi vanogara navo vanhu vakumaximum prison. And then also vanogona kuzengotaura nehama the EG project. We've got on Instagram, the EG project _, on Twitter, the EG project _ also. But that's mainly single number, and the soon before the end of this month, many platform on website that will be up in the EG project in Zimbabwe. My platform is and that's how my platforms are not going to see, but that's about now, and then we're able then to help them and assist them. From the digital market, our donor, to our society, our to funding as such.
Tukona kuti chirongwa ichi chinotungamirirwa nevachiri vechidiki. Chii kana kuti ndezvipi zvakaita kuti munge muchibatana muchiuya pamwe chete kuti mutange chirongwa chakadai?
Ini hangu ndakatopedza chikoro muna 2020 ndichitanga nefounder the EG project Bob Sanchon. Saka isusu tizima iyo takazoona kuti pazvese zvinoitika it takes time for us to break into the legal profession. Sevanhu vechidiki chete takazoona kuti sezvisati tagraduata tapedza we've got so much idea zvitandoiti kuti tinge tinetani mari kuti tigone kufanda maproject. Saka pakudaro takazotarisa kuti aiwa pakunetrika kwedu togona kupinda muma certain rooms and we talk to certain people to a point that we are able to get opportunities for the TGK taura nezve EG project, and for sure this is how we then kick-started.
Mataura kuti muri kushanda seve chidiki pa project iyi ye I didn't do it, uyezve vamwe vevanhu vamuri kubatsira kuti vasapinde mujeri nekuda kwemhosva dzavasina kupara ndevechidiki, ndeapi mamwe ematambudziko amuri kuona vechidiki vachisangana nawo muZimbabwe?
Kuro zvinongonetsawo and kune nyaya dzana GBV, kune nyaya dzedepression, kune nyaya dzakawanda wandisa dzinoitika muupenyu. So as we grow, tiri kutongoona kuti zvinonetsawo kuti tione kuzongobudirira sevana.
Kwanhasi togumira pano. Manzwa hurukuro yataita navashingirai Roderick Jairus Nyandare, vanova umwe wevatungamiriri vesangano remagweta I didn't do it, kana kuti IDDI, iro rinobatsira pachena vasungwa kuti vasatongere mhosva dzavasina kupara. Ndinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Tinokupai zvakare chimwe chirongwa chevechidiki sondo rinouya. Ini ndini Tabo Kanxube ndiri muWashington DC.
Aiwa, tinotenda Taboka. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba rangu.
Makadini kuvateereri, ndini Tanonoka Wande ndichiti chauya chirongwa chenyu chezvechitendero. Ngati nzwei mubvunzo wabva kuna baba Vasimbiso Mavangira.
Ndine mubvunzo wangu wandoda kuti mundibatsirewo. Mubvunzo wangu unoti iwo vatendi variko zvazvinezvi, kuna angagona here kuona Mwari kubudikidza kana nezviratidzo kana nokurota? Pana angagona here kuona Mwari? Inawo inondimanikidzawo zvizhinji kuti panyika panapa pane here vangagonawo kuona Mwari kubudikidza nehope kana nezviratidzo? Vazhinji vari kushumira evhangeri yaKristu Jesu vanoti hakuna munhu unogona kuona Mwari kunyange nenzira ipi zvayo. Zvino ndinokumbira kuti mutibatsirewo panhau iyi.
Kutibetsera nenyaya iyi ngatiendei kuna Reverend Dr. David Simango. Mufundisi Simango, tinokutambirai nemufaro.
Manheru akanaka baba Hwande, pamwe chete nehama dzedu dzese paStudio 7. Tinotenda zvikuru nemubvunzo wababa Mavangira. Saka tobva tapinda mushoko raMwari. Pana Exodus chapter 33 paverse 20 Bible rinoti akatiwo haungavoni chiso changu nokuti hakuno munhu ungandiona akazorarama. Saka pano zvabva zvapindura mubvunzo wenyu zvakajeka zvisina mubvunzo zvisina kana kukakavara. Chero uri munhu chete hakuna munhu angaona Mwari akazorarama. Saka Mwari haagoni kuonekwa nemunhu wenyama akazorarama.
Vamavhangira vabvunzawo kuti Mwari haonekwiwo here muhope.
Ndobva taikupindura ipapo pamati kuburikidza nezviratidzo nehope. Tobva taenda pana Mateo chapter 5 verse ya 8 panoti vakaropafadzwa vakachena pamoyo nokuti vachavona Mwari.
Ndima dzamatipa idzi hadzikwikwidzani here mufundisi?
Mukanzwa ndima idzi panaverenga dzinenge dzinopesana asi nyambiswa hadzisi kupesana. Mwari haonekwi navanhu venyama asi pano Ishe Jesu vari kuti vakaropafadzwa vakachena pamoyo, kureva munhu anenge areurwa zvivi zvake achena pamoyo asina yatinoti anxiety, asina munhu waanotsimbirira mumwoyo, achigeza upenyu hwake nekureurura nekuva noupenyu hwakajeka hwakanaka. Munhu iyeye Mwari anomuvimbisa pano kuburikidza nomuromo wamambo wedu Jesu Kristu kuti achaona Mwari munhu wakadaro. Saka ngatipe mufananidzo kuti uno muona sei?
Munhu anoona Mwari sei nai mufundisi Mango?
Tomboti pamwe uri kufamba munzira, pamwe ungada wosangana nenyoka kana kuti ungasangana nemotikari ichida kukutsika kana bhazi rinoda kukutsika, wobva wanzvengwa naro kana kuti iwewo hauchapindi mutsaona. Chokutanga chaunotanga kutaura ipapo unoti nhasi ndavona Mwari. Handiti muri kuona kuti kana uchiti ndavona Mwari uri kureva kuti ndavona basa raaita muupenyu hwangu. Saka kana munhu aino mwoyo wakachena, mwoyo wakanaka, achinamata Mwari zvakanaka, anoona kurwira kwaMwari mukati moupenyu hwake. Vazhinji vedu tingataura zvinhu zvakawanda pano kuti Mwari anozviratidza kwatiri nomutoo wakasiyana-siyana paanotirwira. Vamwe tiri pano nhasi takapukunyuka kubva muCovid takatoona Mwari ipo paya nokuti kune hama dzedu zhinji dzakapera kuenda. Asi iwewe uri mupenyu nokuti Mwari akazviratidza kwauri, wakatoona Mwari pakuti vamwe vachifa iwe wakararama. Ndiko kuona Mwari ikoko, kuona mabasa ake, zviratidzo zvebasa rake, ndiko kunonzi kuona Mwari ikoko. Unogona kurota asika nokuda kuti Mwari haonekwi, ukarota mumwe munhu kana kurota hama yako kana kurota ani, unogona kungorota ukati ndaona chakanaka, ndaona mutumwa, ndaona chakati zviri kwauri pa maererano kuti nyasha dzaMwari dzinokuvhenekera zvakadini maererano nokuona kwako nokutenda kwako. Asi kwete kuti ndavona chiso chaMwari hazvigoni nokuti taverenga ndima inoti hakuno munhu angandivona akararama. Saka mavonero atinoita Mwari tinomuona maererano nezvaanotiitira muupenyu hwedu. Ndizvo ndoo masoko atingangobatsirana nawo munyaya iyi yakanaka yamabvunza.
Mufundisi Simango, tinokutendai zvikuru nemashoko amatipa nhasi.
Tinotenda zvikuru baba Hwande, tinotenda nehama dzose. Mwari akukomborerei, muchengetedzwe naShe, muchengetedzwe naMwari muzita raJesu. Amen.
Vatereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo yezvechitendero, tumirai maaudio enyu kuWhatsApp namba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ndini Kanono Kawande ndichikutarisai nemufaro.
Tinotenda tanonoka Wande, uye tinoda kupa kutenda uchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochimbokupai zvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Chegutu Pirates 1 Simba Bora 2, Arsenal Mover 0 Highlander 0, kuchitiwo Cape United 3 Wange 0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi voendeswa kumatare nemutemo wavakadzika unonzi nevamwe unotyora kodzero dzevanhu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Tokusiya mina Gibbs Dube munaudze isindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.